dzakaona zvakakodzera kuti titenderere tichiongorora nzvimbo dzakagara vanhu vakazvigarisa pasina kutedzerwa mitemo yenyika nemitemo yekanzu. Naizvozvo taakutenderera tichiongorora nzvimbo idzi. Panogarika tobvumidza nekugara, toita vatinoti pachirungu regularization. Ticharegurariza munhu paagere ipapo maringe nepaari nesitendi yaari. Hatisi kuzoita zviya zvekuita kurumandira tichiregurariza makopatizi kana kuti ungano yevanhu tichikutarisa munhu paanogara. Nekuti tatoona kuti pane vamwe vafamba vachitenderera vachitorera vanhu mari vachiti tinoda kuti tikubatsirei kuregurariza, tokuitirai munyaya pakati pedu penyu nekanzuru, kwete izvozvo tiri kuzviramba. Tiri kuti munhu wega oga paagere ipapo tichasvika toongorora kuti pakagarwa zvakanaka here. Kana pachigarika tinobva tagadzirisa mapepa iwayo tokuitira kuti munga muchigara ipapo, asi munenge muchibhadhara muripo watoti regularization fee.
Kana mukaona kuti munhu paagere haafaniri kuvepo, munoita sei?
Pane nzvimbo dzisingaite kuti tinge tichigarisa vanhu, nzvimbo dzatinoda kuisa zvikoro, nzvimbo dzatinoda kuisa makliniki, masitoro, mawetlands. Vanhu vakadaro panosvika nguva yekuti tinozova pamanotices kuti vanga vachibva vatsvage pamwe pokugara pakanaka.
Saka izvi muri kutoyambira vanhu kuti muri kuuya kuzotarisa nzvimbo dzavagere vagare vakagadzirira kuti pamwe vamwe vangangobviswa?
Tiri kutaurira vanhu kuti mukana wataburisa ndeyekuti huyai kukanzi munoenda kumadistrict offices kwenyu, munosvika munokurukura navo kuti vange vari vanhu vanovagara pakamira sei kuitira kuti munga muchigadzirisirwa mapepa enyu zvakanaka. Asi tiri kuti munhu ane musha wake waakanga atora achigara ndiye anoenda, haumirirwi nevamwe vanhu, hautumiri vamwe vanhu, unouya iwe wemene ndiwe unonoudzwa kuti zvinofamba sei. Nekuti paane dambudziko revamwe vanhu vaakudyira vanhu mari vachiti tinoenda kukanzuro kuno kuregurarazirai kuchajai mari vodya mari dzedzi, isi tiri kuti kwete toda kubatsirana nevanhu munhu pachake, kwete kuti toda munyaya pakati. Hatitomboti hatidi makoparativhi anouya achimirira vanhu, hatidi mapeskins kana kuti mumwe nomumwe kana wemapolitical parties anouya achimirira vanhu. Toda kudhira nemuridzi wemba akazvigarisa, ndiwo atinoda kunge tichitarisana naye, tichitaura naye, ende anoenda kumadistrict offices kwedu ndokwaanosvikobatsirwa.